Mindi ni marvelous mtlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishano chivavu 4 2018. Mumiriri weche gutu muparamende wa Dexter Nduna vanopiwa mukana ukubadara marie chibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mumhirizhonga yakaitika kuchegutu West musarudzo dzemuzano PF. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano mukuru kuchegutu mangwana uko zviuru nezviuru zvevanhu vanotarisirwa kuungana. Zano PF inoparura urongwa hwayo hwezvinhu zvainovimbisa vanhu kana ikakunda musarudzo dzichaitwa munyika. Sangano reElections Resource Center rokurudzira vanhu kuenda kunonyoresa kuvhota uye richibatsira vanhu ava nezvekufambisa pakuenda kunonyoresa kuvhota. Vaimbova mutungamiri weRenamo vaAlfonso Nakama avo vakashaya nezuro vochemwa nehama neshamwari kusanganisira vamwe vari muZimbabwe. Dynamos yosangana neHarare City muRufaro Stadium nesvondo mumutambo wainofanira kukunda kuitira kuti murairidzi wechikwata ichi Lloyd Mutasa asadzingwe. Muchirongwa cheLive Talk naATM tiri kutarisa mabatirwo akaitwa sarudzo dzemuzano PF dzePrimary Elections. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tichange tiri kutarisa mitambo ichange ichiitika munyika nekunze. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.